Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuse le yi Studio 7 ewe chinela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kwa tereri, tunosana na zakaar manero anasi, urumuswe China kubumbi 7, 2022. Makaterera ku Studio 7, nepinyiru inya zirigitika Mzimbabwe, zamuno piwane Studio 7, irimu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chourayiwa muSouth Africa mumhirizhonga yakaitika Manheru yekurwiswa kwevanhu vekunze muJohannesburg. Makanzura emuHarare achangobva mukusarudzwa otoreswa mhiko. Mamwe mapato anopikisawo chema-chema nebasa riri kuitwa neZBC achiti inongopa ZANU-PF mukana wekutsvaga rutsigiro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chizvarwa cheZimbabwe vaElvis Nyati vakapondwa kuDeep Sloot muJohannesburg muSouth Africa neZuro nezvizvarwa zvenyika iyi. Vanonzi vakafa vachiita zvekutemwa nematombo vasati vapiswa nemoto neZuro Manheru. Zvizvarwa zveSouth Africa zvinonzi zvakatanga kuratidzira neZuro Manheru zvichiita hazvisi kufara kuti mapurisa enyika iyi haasi kusunga vekunze vari kutyora mutemo munyika iyi. Izvi zvinotevera kupondwa kwevanhu vasere vakapfurwa nepfuti mazuva adarika nematsotsi. Mumashoko kuvatori venhau gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muSouth Africa, Dr. Naledi Pandor, vashora kurwiswa kwezvizvarwa zvedzimwe nyika uku asi vakurudzira nyika dzakapoteredza South Africa kuti dzisimbaradze upfumi hwadzo kuti zvizvarwa zvadzo zvisazogume zvotiza munyika idzi zvichinopotera muSouth Africa. Zimbabwe ndiyo inonzi ine zvizvarwa zvakawandisa zviri munyika iyi. Mapurisa emuJohannesburg anoti ari kuferefeta nezvenyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru wezvekufambiswa kwemabasa musangano rakazvimirira rinokurudzira kutaurirana kupedza hondo reSouthern African Liaison Office kana kuti SELO vamunjodzi mutandiri.
Zviro kwazvo madeko kwakaitika chiitiko chisina kumira zvakanaka munzvimbo yaDeep Sloot muSoweto umo matanga taona mazuva maviri matatu apfuura vanhu vemuDeep Sloot vachiungana vachiti vanoda kuti vanhu vasiri zvizvarwa zvemuno vadzokere kumisha kwavo nekuti nekutaura kwavo vakanga vachikonzera yavangati yatingati crime nechirungu unosanganisira zvakaita sekuba nezvimwe zvakawanda.
Sesangano rine chinangwa chekuyananisa vanhu, pane zvamakamboita here kugadzirisa matambudziko aya?
Madambudziko aya ave nenguva endi tambozama kuti titaure nehurumende muno kuti tionesane kuti izvo zvava kutendera zvevigilantism kana kutendera kuti vanhu vangomuka vazviorganize vafambe vachibvunza mapepa kuzvizvarwa zvisiri zvemuno. Zvinhu zvisina kunaka endi magumo azvo ndiwaya ataigara tichitaura kuti zvinopedzisira zvakuita kuti vamwe vanhu vazourawo. Pada hazvisi kunyanya kuchiitiko chinotyisa chisingafaniri kuitika.
Ko sei zviri kuita kunge zvakunyanyonetsa iwo mazuva anaya?
Muitikiro wazvo unotitaridza kuti kubva pangonzi zvizvarwa zvekuZimbabwe zvanga zviine maspecial permits haacharenyuwiwe, takaona magurupu akati CNA kunyanya Put South Africa First nevamwewo vachibatirira donzvo iroro rekuti vanhu vekuZimbabwe ngavadzokere kumusha kwavo. Chinonyanya kurwadza nekukatyamadza ndechekuti vanhu vakaita saminista weHome Affairs vamotswaledi vanga vari pa forefront yekupa rhetoric inoita kuti iagitete vanhu, ipe hasha kuvanhu kuti vanhu vaite sekuti zviro kwazvo madambudziko avainawo muno South Africa anokonzerwa nezvizvarwa zvekuZimbabwe. Asi toziva kuti zvazvisupportwi nemastatistics. Tinofungidzira kuti kana vanhu vachiadressa zvinhu zvakaita secrime, vanhu vanofanira kungobatirana pamwe chete nekuti munhu hapari mhosva nekuti muZimbabwe munhu anongopara mhosva because mupari wemhosva.
Mukura anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reSouthern African Liaison Office kana kuti SELO vamunjodzi mutandiri vari parunare muSouth Africa naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo mukuru weZimbabwe Exiles Forum vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu Advocate Gabriel Shumba.
Yatinongoda kungotaura seZimbabwe Exiles Forum ndicho chocho kuti zviri kungoratidza kuti zviragwa zveZimbabwe zviri kuteregwa kudarika umwe noumwe ari muno munyika. Chimwe chazvinoratidza ndicho chocho kuti uko zvinonyangwe ukawa gurukota veHome Affairs romuSouth Africa richitaura riri kuti zvipatara zvedu kwai 60% yezvipatara zvedu zvakazara namaZimbabwe ari kuozvarira kuno kungoratidza kuteregwa kwakaitwa maZimbabwe.
Nechikonzero chei muchidaro?
Ndofunga chimwe chikonzero ndicho chocho kuti consulate yedu neembassy havanyanyouyikwa pakumira zvakasimba. Ndo chimwe chichemo chiri kutaugwa navanhu kuti havanyanyouyikwa pakumira zvakasimba panyaya dzakadai. MaZimbabwe ari kungonenegwa mhosva dzese nepaunongoona kuti haasiyo maZimbabwe ari kupara mhosva idzedzi. Saka pane chimwe chinhu chinokonzera kudero ende chimwe chacho ndochokungoti MaZimbabwe ari kuyarutora mabasa akawanda nokuti ndo vanhu vakaenda kuzvikoro zvapamusoro-soro. Ukaendawo kumafarms uko nokumamine vari kudzingwa vakawanda zvikuru zvikurusa.
Ko pane dzimwe mhosva dzavari kupomerwa idzi dzimwe nguva vachinzi vachishandisa futi nekuponda vanhu?
Mhosva dzinopagwa navanhu hadzipagwi nokuti uyu muZimbabwe kana kuti uyu muNigerian kana kuti tinongopagwa navanhu vagara vachingoparadzi mhosva. Ende tinongokurudzirawo maZimbabwe kuti asaita zvinhu zvinokonzera kuti zvitishorese muno kana kuti zvitiite matargets nokuti tinopedzisira shuwa kugara kwedu muno muSouth Africa kwasvika pakuoma zvisingamboiti. Asi vanoparadzi mhosva vakazhinji vanopara mhosva nokuti macriminals. Asi zviri kuitwawo izvi nevanhu vanenge vachiita zvavari kuita zvokuuraya vanhu wedza munhu wani kana kuti vatatu kana kuti vanhu, zvinoratidza kuti hazvina hunhu, hazvina ubuntu, hazvina rudo, hazvina kugarisana semaneighbors, hazvina kana chazvinoratidza kunze kwokungoti vanhu vanoita zvinhu vachitora mutemo mumaoko avo. Tinoona matirawo kuti zvinhu izvezvi zvipe.
Mukuru weZimbabwe Exiles Forum vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu Advocate Gabriel Shumba vari parunare muJohannesburg South Africa naBlessing Zulu Studio 7. Makanzura akasarudzwa musarudzo dzichangobva kuitwa dzemabielections muHarare atoriswa mhiko nhasi kuti atange basa. Izvo zviri kuuya apo vagari vari kuti havasi kufara nemafambisirwo emari nekanzuru iyi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wemakanzuro atora mhiko ndivaScott Sakupwanya atore ZANPF achitaura nevatori venhau mushure mekutora mhiko vaSakupwanya avo vanozivikanwa munyaya dzezvezvicherwa zvakadai segoridhe vati vanotarisira kupedza uori mukanzuru vachiti ndeumwe wavakavhoterwa nevanhu vaine upfumi hwavo nekudaro havana zhara ingaita kuti vaite uori.
Uori vese vanga vachiita tiriuisaicozino tichida zvinhu ziri stretch nekuti hazvitarisire kuti zvona vanga vachipiwa mari vachienda kunana kadoma kunana kwekwe kunana anichiti sakisi makanzuro enzara zvakada tauya makanzuro anenge ane zvinhu zvavo tauya kunoshandira nyika.
Amai kudzaikadzombe veward 41 kumarlborough vakakundawo musarudzo idzi pasi pebato recitizens coalition for change.
Tikuti tese tichitenderera tiri kuona marara akazara pese ndo chinhu chekutanga chatichatanga nacho. Chechipiri tichatanga kugadzira maroads tichiita maporthole patching. Huswa iko zvino muri kunzwa mbavha dziri kuita dzichitakashira nenyika vanhu vachipondwa nenyaya yekuti huswa huri kutadza kuchekwa. So zvinhu izvozvo zvinhu zvidiki zvisingade mari zvatinge takatarisirana nazvo kuti ndo zvatisagadzirisa pamavhiki anotera iwayo.
Vaimbova meya weguta reHarare vaHerbert Gomba avo vakakunda musarudzo dzema by election idzi ndivo vange vasipo pakutora mhiko vachinzi nyaya dzavo dziri kumatare hadzivabvumidzi kusvika pamuzinda wekanzuru. Vatsigiri vetriple C vanga vakawanda zvakanyanya pamuzinda wekanzuru vachiti vanga vauya senzira yekuratidza kuti bato ravo rakakunda zvine mutsindo kunyange zvazvo riri bato idzva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Mamwe mapato anopikisa ari kuchema chema nebasa riri kuitwa neZVC achiti inongopa zano PF mukana wekutsvaga rutsigiro munguva yesarudzo izvo zvinotyora bumbiro remutemo. Asi ZBC inoti mamwe mapato aya anoirambidza kuita basa nekuvapa mukana. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano kuziya kufambiswa kwakaitwa mashoko pamabyelection uyo wapindwa nenhengo dzekomiti yeparamende inoona nezvekuburiswa kwemashoko, Zimbabwe Electoral Commission neZimbabwe Media Commission, mukuru weZimbabwe Broadcasting Corporation ZBC Muzvare Adelaide Chikunguru vanoti kambani yavo yakaedza kupa mukana wakainzana kumapato ese aikwikwidza musarudzo dzemabyelections dzichangobva kuitwa, asi yakatadza kuita izvi nekuti vatori venhau vayo vairambidzwa kupinda mune mimwe misangano yemapato anopikisa. Muzvare Chikunguru vabvuma kuti misangano yakawanda yavakaburitsa paterevhizheni yaive yemutungamiri wezanu PF Emerson Munangagwa, asi vakati vakaburitsawo misangano yavanelson Chamisa vetriple C yavakaita kumbizo Masvingo neHighfield muHarare. Vatiwo vakaburitsa misangano miviri yavadouglas Monzora veMDCT yakaitwa muHighfield muHarare vachiti zanu PF Triple C neFDCT ndo mapato ega akaita misangano mihombe kana kuti Master Rally paitaurwa nevatungamiri vavo. Vasettlement Chikwinya vaimirira Triple C kumbizo avo vapinda musangano wanhasi vabvuma kuti vakaramba kuenda pazvirongwa zveZBC nekuti ZBC ine divi rayakarerekera uye inogaroburisa bato ravo zvisina kunaka.
ZBC inoburitsa yatingati sisu framing zvaunenge usina kutaura inonobuditsa ipapo kana kuti paone inobuditsa zviri negative against our party.
Mutauri weMDCT vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti bato ravo harina kumborambidza ZBC kupinda mumisangano yaro uyewo vakati dzimwe nguva nhengo dzebato ravo dzaikokwa kuzvirongwa zveZBC nguva yapera zvekuti dzaizotadza kuenda.
Vanokuudza time yapera kuitira kuti pamwe usauye pamwe vanenge vaine vamwewo vanenge vaudza paine nguva.
Asi imwe nhengo yekomiti iyi uye vari nhengo yezanu PF vachimirira Rushinga muNational Assembly vatenda inyabani vati nhengo dzetriple C nemamwe mapato anopikisa vaifanira kupinda muzvirongwa zveZBC voona kuti zvinofamba sei kwete kungochema vasina kupinda muzvirongwa.
Ndatizokombleinei tichinonge dzinyaya zvezvaitika kwete kukombleina tisingadi kuti zvezvaitika ioai ndikufunga zvaizodai.
Nhengo yeZEC yange iri pamusangano uyu varisa chigaro wekomiti yeZEC inoona nezvemashandiro anoita vatapi venhau panguva yesarudzo amai Leticia Kazembe vabvuma kuti ZBC yange isiri kupa mapato ese mukana vakati vakatoburitsawo gwaro kuvatori venhau vachitaura nezvenyaya iyi, asi vatiwo ZBC haina zvaikwanisa kuita kana vatori venhau vayo vairambidzwa kupinda mumisangano nemamwe mapato. Asi vachikwinya vati kunze kwezvataurwa namuzvare Chikunguru nyaya yekuti ZBC inoita basa yakarerekera divi rimwe iri pachena uye yakataurwa nezvayo nemasangano ese akaongorora sarudzo dza 2018 uye sarudzo dzemabyelection dzakaratidza kuti ZBC haisati yachinja maitiro ayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
America inoti yakazvipira kushanda neZimbabwe mukusimudzira tsika nemagariro zvemitambo nembudiriro mukuunza budiriro. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Vachitaura neZuro Manheru mushure mekushanyira muzinda weZimbabwe Music Awards, vakasanobata chigaro chemumiririri weAmerica vaThomas Hastings vakati vanofara zvikuru nekushandidzana kweZimbabwe neAmerica.
Really interesting to see these linkages between the US and Zimbabwe. But we have an economic interest as well, which is that President Biden has spelled out a vision for an inclusive economy in the world. And that means that artists should be able to profit from the work that they do. There has to be that benefit of intellectual property so that artists, singers, actors, dancers, whatever, in Zimbabwe and in any country, can be compensated fairly for the work that they're doing. And that requires intellectual property.
Tine chido chekuona budiriro sezvinotaurwa na President Biden muono wekuti munhu wese akasarire munyaya dzebudiriro pasi rese. Izvi zvinoreva kuti maartists anofanirwa kuwana chouviri kubva pamabasa avo. Panofanirwa kuve nemubayiro kana washandisa pfungwa dzako kuumba chimwe chinhu. Nekudaro vaimbi vanoita zvemitambo nevanotamba muZimbabwe nepasi rese vanofanirwa kuwana mubhadharo pamibato yavo.
VaHastings vakatorawo mukana wokupa chipo chemari kune muimbi Carrington Simbarashe Chiwadzwa anozikanwa nezita rekuti Nati O, uyo ane nziyo yakavhoterwa kuva nziyo yegore ra2021 inonzi Handiperi Power. America yakabatana nezima ikazvipira kupa chipo kune uyo anenge akunda panziyo yegore iroro. Achitaura mushure mekuona chipo chake nekusangana navaHastings, Nati O akati ainge aine mufaro mukuru akarumbidza kushandidzana kwevaimbi nemuzinda weAmerica. Natiwo akatiwo ari kutarisira ruzivo kunyanya munyaya yekuchengetedza nziyo dzake kana kuti intellectual property.
Ruzivo rakawanda ndinosvikira kumamusicians, maartists, macreatives vave vainaro runoenderana neyatinoti intellectual property. Music business. Ndikuya kwaisa embassy. Pane mukana wekutikwanisa kunge tichipiwa ruzivo rwakadaro. Tichiziva sedati tichikwanisa kunge tichikwanisa kuita zvinhu negwara chero chairo. Tichinoburitsa something kana taiti.
Aka ndekekutanga muzinda weAmerica muZimbabwe uchishanda nezima iyo yakaumbwa muna 2016 ine chinangwa chekusimudzira vaimbi munyika pamwe nekuumba kudyidzana kwevaimbi vemunyika nepasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vehurumende yeAmerica nenyika dziri mugungano reEuropean Union vanoti vatemera Russia zvirango zvitsva zvinosanganisirawo vana vaviri vasikana vemutungamiri wenyika iyi vaVladimir Putin. Makambani anodyidzana nevana vavaPutin aiswa pazvirango kutanga nhasi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vati nyika yavo ichishanda nevainodyidzana navo vacharamba vachisimbaradza kuranga vaPutin nenyika yavo. Muzinda weWhite House muAmerica unoti nyaya yekuponda vanhu nekuvaita zvekafira mberi iri kupomerwa mauto eRussia mumadhorobha akaita seUcha pedyo neguta guru renyika iyi reKiev ndiyo iri kupa kuti itemerwe zvirango. Asi Russia iri kuramba kuti mauto ayo akaponda vanhuwo zvavo muUkraine. Hondo iri kuenderera mberi munyika iyi uye United Nations inoti vanhu vanodarika mamiriyoni 10 vaenda muupoteri. Vamwe vari kubatsira vapotiri ava chizvarwa cheZimbabwe vaAleki Vumbura vanogara kuMalta vachishanda neRed Cross Culture International vachiti vamboenda pamugano weUkraine neRomania kunobatsira vapotiri. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMavelas Mushanganya uye weStudio 7.
Isusu takazomuva manje kuenda kuborder rinonzi Siret, which is between Ukraine and Romania. Tine vanhu vari kudoneta mari yatiri kusenzisa ikoko takahaya vani. Vani iyi tinoita kurisa marefugee arukurosa tichivaendesa kumarefugee centers akasetwa around kunonzi Shukeva vachibva kuborder. So tonga tichifambisa mhuri nevana nemota yatinayo tichivaendesa kumarefugee center. And then tiri kuendesawo chikafu kune maareas ane vanhu vasisina chikafu. Saka tiri kutenga chikafu muRomania tofila mutruck toendesa kuti nemachannels ari open achiri kufamba mota dzichisvika nechikafu kwatiri kuda kuti dziende.
Ndedzipi nzvimbo dzamuri kukwanisa kufamba tichiona kuti kune dzimwe nzvimbo masangano akadai sana Red Cross kana United Nations vari kuti havasi kugona kuenda?
Izvozvizvi tatumira evhani nemishonga yasvika kuKiev. It depends but mostly Madzanza tukuenda rukuenda ari mkonfo ya masoja ine masoja mkati saka atina mota isusu ya tru ya tenisa nechikafu ya tia ya intercepto bati tukushanda ne ma churches ne vamo anori on the ground vano receiver achikafu then was later further distributed to the areas depending mekutikuri access ponekupi bati kune ma areas are very quiet kusina anything chukwiti. So not all areas zine mirijong. Kune mama areas o asina zvikuitika but havasina chikafu.
Saka imi remangwa na renyu rakamira sei muri kuona zvichizofamba sei toona kuti pane nhaurira pakati peUkraine neRussia.
In the next 10 days or so tichapula away from the border takuita restrategize and putting in zvinhu pasi kuti tipinde muUkraine and tosupport madzimai nevana dealing the issues the trauma and also isusu organization inoshanda nenyaya dzehuman trafficking. Saka pane zvirikuitika zvitakuona kuti pane vanhu vaakupinda vachitora vanhu unhapwa vachivaprocesa nenyaya dziri linked kuhuman trafficking saka isusu taakupinda tichiita nyaya yekurudzira vanhu kuti vave vakachenjera nenyaya yekuitwa utapwa nekucrosiswa border wozoshandiswa nenzira isina kunaka.
Chizvarwa chezimbabwe vaalec bvumbura vanogara kumalta vachishanda neRed Cross Culture International vari parunhare na Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zviuru nezviuru zvevanhu zviri kuratidzira muSudan nekusafara kwazvo nemauto ari kutonga munyika iyi mushure mekupidigura hurumende nechisimba muna gumi guru gore rapera. Munyika iyi hamuna kugadzikana uye upfumi hwananga kumawere. Kupidigurwa kwehurumende kwakabva kwamisa rwendo rwekuunza utongo hwejekerere munyika iyi. Kwapera makore matatu papidigurwa hurumende yava Omar al-Bashir yainge yakatemerwa zvirango nenyika dzakawanda nekuda kwekumbunyikidza kodzero dzevanhu. Nyanzvi mune zvemitemo dziri kupa maonero akasiyana-siyana pamusoro pedanho rakatorwa neparamende nezuro rekuedza kurambidza nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change kupinda muparamende dzakapfeka nhumbi dzine uruvara rweyero runove ruvara rwebato radzinomirira. Nyanzvi mune zvemutemo vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe uye vari mutungamiri webato rinopikisa reNCA muzvinafundo Love More Maduku vanoti iyi haisi nyaya huru kwete asi bumbiro remitemo haritaure kuti kana uchipinda muparamende unopfeka hembe dzakadii asi kuti runozvisiyira vanhu vari muparamende kuti vasarudze kuti pache zvavo vanoda kupinda sei. Muzvinafundo Maduku vapawo muenzaniso wekuti munhukadzi anenge achida kupinda muparamende anokwanisa kurambidzwa kupinda achinzi akapfeka mbatya dzinoburitsa muviri wake panze asi kana vanhukadzi vakati zvatinofamba takaita kunze ndizvo zvatinoda muparamende zviri kuvanhu. Rimwe gweta vari nhengo yezano PF kuBritain vaSimba Mavaza vanoti wobumbiro remitemo pamwe nemitemo yeparamende hazvibvumire kuti munhu apinde muparamende akapfeka nhumbi dzine ruvara rwebato raanotsigira. VaMavaza vanoti kunyanga hazvo paramende yakazobvumidza nhengo dzebato reCCC idzi kupinda mudare hazvireve kuti vave kubvumidzwa kuramba vachiita madiro aJorgina vachiti pakatoumbwa komiti iri kuferefeta nyaya iyi nekutarisisa zvinorehwa nemutemo weparamende weStanding Rules and Orders. Asi rimwe gweta vari nhengo yebato reCCC vaJacob Mafume vanoti zvakaitika muparamende mucherechodzo wekuti paramende pamwe nenhengo dzezano PF dziri muparamende vave kutya kudzoka muparamende kwepfungwa dzavanoti dzakapinza vachiti hapana mutemo unorambidza munhu kupinda akapfeka ruvara rwaanoda chero chete pasina chinoratidza kuti nderwebato ripi. Mukuzeya nezvenyaya iyi taita hurukuro navamafume pamwe navamavhaza takatanga nekuti tinzwe maonero avamafume.
Paramende kwakaitika kugidha-gidha kwemeno vamudhenda vakatya kuuya kwakaita triple C kusvika kubhonzo chaiko kwakaita bata murefu bata mupfupi makurukota akaita sana hwende vana biti vana huchi vana bvondo vaakudzokera muparamende vakaita kufunduka kukuru, vakaita kutya kukuru, vakaona kuti pfungwa dzakapinza dzavakupinda muparlament. Chavakangogona kubata inyaya yekuti aiwa vakapfeka tai dzeyero yakasumudziwa nachinotimba uyu ndiye akati aiwa kune makala asingabvumidzwi kunyika, okangama kuti flag ine yellow color, zuva rine yellow color, sunflower ine yellow color. Yellow color yakazara pamasimbols enyika, even Zimbabwe bet akuti haichabvumidzwi. Zvokwati takaona kuti varume ava hakuna kwatiri kuenda, havana maturo.
Dr. Mavhaza, munoti nezvakaitika kuparamende uye mashoko avamafume?
Ndinoti kuzoti mashoko avamafume hapana zviri pamakumbenyu, kakungotaurawo netembo dzavakanzwa vachiri kuchikoro. Chokwadi chakaitika ndechekuti vachinotimba vakasimudza nyaya ine musoro kuti bumbiro remutemo nemutemo wemuparamende haubvumire kuti munhu auye akapfeke nguo kana rudzi rwenguo dzebato raanomiririra, kusanganisira nemunhu wezanupiefu. Kuti munyatsoona kuti zvinoreve izvi, bato rezanupiefu havana kala yavanoti ndokala inonzi pati kala. Bato reTPC vakabva vangotaura kuti kala yavo inonzi yelo. Havana muka, havana mbuti, havana chii kunze kwekala, ruvara rweyero. Saka kana chinosimba akasimudza ruoko akati ruvara rweyero rwakapfekwa nemunhu uyu ruri kuratidza bato raanomiririra, anenge asina kutyora mutemo kana kutadza. Ari kungovandudza, ari kungotaura mutemo wagara uripo. Isu tagare tinoziva kuti bato reTPC vana vasina kurayiwa zvakanaka, vanongoda zvishoka pese pese, vakatowana pekutanga zvishoka napo panyaya iyoyi.
Tizwi kuna vamafume. Vamafume, hanzi mutemo weparamende, standing rules and orders, haibvumidzi kuti vanhu vange vachipfeka nhumbi dzemapato avo. Zvataurwa navamafadza, munoti
uyu murume uyu anenge asikazivi mutemo. Kana usikazivi mutemo unobvunza. Speaker veparamende vakazoudzwa nemakurukota emutemo kuti aiwa zvavaita zvishoma, saka vakabva vazoindisa nyaya iyi kukomiti yemagweta yeparamende kuti vaone kuti kala inganzi isimburi yepati here, nokuti pane pati dzinopfeka zvegirini. Uyu murume uyu anenge achadzingwa muzano kana achifunga kuti zano haina kala. Zano ine kala tokuudza kuda kulandana uko munoona ini black and white. Zano inoita zvinhu zvegirini, yaitomboti futi yellow ndeyavo, vanotiwo futi zveredhi ndezvavo. Zano inotori neflag yayo yepati inotori nemakala, inotori nesikafu inopfekwa nemukuru wavo yakarembera pahuro. Saka kana uchida kudzingwa muzano, rasha muromo uchiti haina makala. Ine makala, asi chanetsa ndechekuti vavhunduka kala iri kuuya navachamisa. Chamisa auya sechamupupuri, auya semvura iyaiya yecyclone inongoramba ichinaya, vachiramba kuivharira panze asi inokonzera flood. Saka paitika kuvhunduka kunotyisa kune varume ava.
Dr. Mavhaza,
mutemo unorambidza vanhu kuti vapinde paramende vakapfeka zvinopfekwa zvipfeko zvebato ravo. Isu tinoziva tose kuti zvipfeko zvebato reTPC chipfeko chine ruvara rweyero. Kana uchinge wapfeka ruvara rweyero uri weTPC, uri kuratidza vanhu kuti uri weTPC. Bato reZANUPF rine makala akasiyana-siyana. Makala edu ebato reZANUPF ndo makala atinawo futi paflag yedu yeZimbabwe. Asi kana taakupinda muparlamende hatiende takapfeka flag yeZimbabwe. Hazvitobvumirwa kupinda muparlamende wakapfeka flag yeZimbabwe. Avese vakaitaka flag hatikiteki pakona.
Tinzwe kuna vamafume. Vamafume, pindurai tinzwe.
Uyu murume uyu ndofunga ndosaka ari kugara kure kure. Vamunangagwa vanofamba vakapfeka sikafu inova nemavara, vanopinda nayo muparamendi, vanopinda nayo kwese kwavanenge vaenda. Chii chakatoipa sikafu kana
ta? Vanga vari gweta uye vari nhengo yeZANUPF. Vasimba Mavhaza vari parunare kuBritain neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kugweta vari nhengo yeTriple C vaJacob Mafume vari parunare muHarare neStudio 7. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
kuizika tisenda.